manera akanaka muri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza siseWashington DC
Maniro yakanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wesvondo, gunyana 11/2022. Makateerera kuStudio 7, nevenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Residents Coalition for Change rinoti pamusangano waro wekuchinoi nhasi pakandwa bambo rinofungidzirwa kuti nderepeturu nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rezanu PF. Paitwa munamato wekurangarira mambokadzi Elizabeth pakereke yeAnglican yeSt John the Baptist Cathedral muguta reBulawayo nhasi vamwe vatendi vachirangarira kushanyira kwakaita mambokadzi kereke iyi. America nhasi iri kurangarira makore makumi maviri nerimwe kubva rwarwiswa mamwe maguta nechikwata chinopurikidza mwero cheAl-Qaeda. Ii ndiyo mimwe msore nao zedu zanasi zichoa kwa muri zichibakuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Residents Coalition for Change rinoti vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rezanu PF vakanda bambo repeturu parange richiita musangano waro munhandare yeGadzema kuchinoi nhasi. Atina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vose vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Vachitaura nezvechiitiko ichi vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato reTCCC vaAmos Chibaya vati mabasa ezanu PF. Izvi zvatsinirwawo nevakafanobata chigaro chemumwe mutevedzeri webato iri amai Linette Karenyi Kore.
Chinhu chasara nezanu PF kuchinchidzira. Vakazama kurova zvikashaya basa. Vakabatsira dzimba zvikashaya basa. Asi chasara kwavari kukuchinchidzirai. Chiregangi muzei. Dziza rina nyanga. Kana zvikanzi paimbogara nyoka kureva kuti haichagari ipapo. Go and register to vote nokuti peimbitire zviri nani.
Amai Karenyi Kore vashorawo zvikuru zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekutenderera machechi vachitsvaga rutsigiro.
Zvanhu yaomerwa kusvika pakupinda mumachechi. Ndine uroma iyi nyaya tinoita uyu. Tinoda kuremekedza vafundisi vari kuziva kuti Zimbabwe inoda kunamatirwa. Kuti vane madhimoni ekuita violence varege kuita violence. Bati hokoyo kuna vafundisi vari kusiya vanhu vachipinda mumachechi vachikomanaidza machechi kusiya chimwari voita idol worshiping. This is the first time in history kuti vachechi inopindwa ichiti ichiimba. Hanzi zvachamisa ndozvandisingadi mumba mangu. Ima muri muchechi.
Vachamisa vasvika bambo iri rakandwa vashorawo nyaya dzemhirizhonga. Panyaya yeutungamiri vati bato ravo richasarudza vatungamiri vatsva.
Takataura tikati we are the citizen movement. Kwatiri uku chaachitsva. We are a new team. Ende hakuna munhu anouya nechigaro. Chigaro chekuMDC hachipinde muTCCC. Zvigaro zvichangozobva kuvanhu vakatakaruza. Tinoona vamwe zvigaro burigedhi nezuro nayo takati munhu anosarudza tikosi takati citizens first citizens is the same. It's an ideological disposition. It's a philosophical makeup. In the province, you are going to Zimbabwe.
Nekuda kwekusagadzikana kwezvinhu munyika pamberi pesarudzo dza 2023 vachamisa vati vanoda kuti United Nations itungamire sarudzo. Asi munyori mubazi rezvemutemo muzanu PF vapo mangwana vakaudza Studio 7 kuti United Nations haingapindire nekuti munyika hamuna hondo.
Tinyangwe achitichai kuti ngave riri constitution yenyika, nyika inoi iri kutongwa in terms of its own constitution. Saka hapana nyaya yekuti UN ipindire. UN inopindira kana tichibuda muhondo, isu hatina hondo yatinobuda mai.
Musangano weTCCC wanhasi wanga wakanangana nekutenda vanhu vakavhotera makanzura ebato iri musarudzo dzemabai elections. Vanhu vakawanda muBritain nedzimwe nyika kusanganisira muZimbabwe vari kubatana kuchema mambokadzi Elizabeth. Mambokadzi Elizabeth vechipiri vari kutarisirwa kuradzikwa kuWestminster Abbey kuLondon nemusi wemuvhuro musi waGunyana 19. Nhasi mutumbi wavo watakurwa kubva kuBalmoral kuScotland kwavakafira nemusi wechina uchiendeswa kuEdinburgh rwendo rwemakiromita mazana maviri nemakumi masere kana kuti 280 kilometers. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Aitwa munamato wekurangarira mambokadzi Elizabeth pakereke yeAnglican yeSt John the Baptist Cathedral muguta reBulawayo nhasi vamwe vatendi vachirangarira kushanyira kwakaita mambokadzi kereke iyi. Queen Elizabeth vakapinda svondo pakereke iyi pamwe nemurume wavo mushakabvu Prince Philip pavaive munyika mugore ra1991. Amai Veronica Majoni, vanhu vemitendo yeAnglican, ndemumwe wevanhu vakapinda chechi pakashanya Queen Elizabeth uye vaudza Studio 7 kuti vanorangarira chiitiko ichi nemufaro sezvo vakakwanisa kuve mumwe wevanhu vashoma-shoma vakakokwa musi uyu.
Zvakandifadza sereki kuti, I was one of those vakadaniwa kuti timiririre vechitema paservisi yachona. Yaive servisi yainakidza, ndidi kunyeperai, and she was still very young by then.
Mumwe zvemutenderi amai Isabel Mpita vakakwanisa kupinda osvondo pakashanya Queen Elizabeth uye vati vanoona izvi zvichipakereke St John the Baptist chiramira chikuru.
Takaitawo mumwe wevashoma vakabvumidzwa kuti vapinde tichiatenda service yakanga ichitwendeani ichiitirwa Queen vakamboya kuno ndipo takapinda service yacho tikanakidzwa nekungomuonawo makore anga ainawo. Hatinyanyi kuchema zvakanyanya, tinotofanira kunga tichicelebrata upenyu hwakararama because vashoma vachazosvika makore akadaro. Saka tinoapreciate kuti Mwari wako vachengeta kwenguva yakareba kudaro.
Kunyange hazvo vakange vasipo pakashanya Queen Elizabeth, mumwe wemutenderi vaPatrick Machkachka vatiwo vanoona chiri chinhu chinoyemurika kuti mambokadzi vakashanyira chechi yeSt John the Baptist. Vati zvisinei nenhoroondo yekupambwa kwayo kwakaitwa nyika yeZimbabwe nenyika yeBritain, Queen Elizabeth vanorangarirwa neruremekedzo.
toziya kuti vakanga vari ma colonizers eZimbabwe then Rhodesia but ruzivo rwese nezvinhu zvese zvatakaita nekukura kwese kwatakaita taingoziva kuti kuna Queen Elizabeth so tinoti isusu chikomborero chikuru chatakawana bvaona Mwari although taiti tange takadzvinyirirwa asi takangwadzwa up to now and zvinofanira kukudzwa izvozvo saka tinoti mweya wavo urare murugare mhuri yavo yavasiya inyaradzwe
mufundisi wepachechi iyi Reverend Fritz Madida vaiti vaona zvakakodzera kuti svondo yanhasi vaikumikidza mukurangarira Queen Elizabeth semucherechedzo wekukoshesa kushaya kwavakaita uye nekuti samambokadzi ndivo vaive mukuru wechechi yeAnglican vaitiwo macheya akagarwa naQueen Elizabeth namushakabvu Prince Philip ari kuchengetedzwa muchechi iyi semucherechedzo wekurangarira kushanya kwavo vakatiwo shuviro yavo ndeyekuti mwanakomana wavo King Charles III achafunga kushanyirawo chechi iyi sezvakaita mai vake
Queen na Duke vakauya kuno na 1991 vakazopinda service pano yeMartins macheya avo takawa preserver achiripo hopefully King Charles vachauya naLady Camilla macheya aripo
pane bhuku rekunyora mashoko enyaradzo kana kuti Book of Condolences muchirungu rakavhurwa muchechi iyi mushure mekushaya kwaQueen Elizabeth uye Reverend Madida vati vanotarisira kuti bhuku iri richaendeswa kumhuri yavo mumwedzi waGumiguru chechi yeSt John the Baptist yakavakwa mugore ra1910 mutumbi wamambokadzi uri kupfuura nemaguta anosanganisira Aberdeen, Dundee nePerth muguta reEdinburgh, Scotland vanhu vachaonekana nemutumbi uchange uri muPalace of Holyrood House usati waenda kuSt Giles Cathedral mangwana nemusi wechipiri mutumbi uchatakurwa kuendeswa kukereke yeSt Giles Cathedral musi uyu mwanasikana mumwe chete wamambokadzi Princess Anne achaperekedza mutumbi kuimba yehushe yeBuckingham Palace kuLondon uye uchatakurwa nendege yemauto yeRoyal Air Force Aircraft kunyange vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatumira mashoko enyaradzo vamwe vakaita sevebato reEconomic Freedom Fighters kuSouth Africa vakatumira mashoko kuvatori venhau vachiti hapana chekuchema nekuti rufu urwu runovarangaridza uhipi hweutongo hweBritain muAfrica pasi pamambokadzi apo vanhu vaibatwa senhapwa ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vari kutungamira nyika yavo mukurangarira vakafa pakapambwa ndege dzakazoshandiswa sezvombo nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda musi wa11 Gunyana 2001. VaBiden vataura pamuzinda wemauto wePentagon muWashington DC uye iko zvino vari kutaurawo paFlight 93 National Memorial Observance Shakensville kuPennsylvania pane ndege yakazodonera mumunda mushure mekunge vanhu varwisa vanopfurikidza mwero ava mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kutaurawo kuNew York tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru webazi reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevanhu reHuman Rights Commission ave kusiya basa amai Michelle Bachelet vakurudzira commission iyi kuti irambe yakatarisisa vanhu verudzi rwechivega vanova vatendi vechimoslim vanonzi vari kubatwa senhapwa nehurumende yeChina asi China iri kuti vanorwira kodzero dzevanhu havafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika pane dhamu rinonzi ratsemuka kuBloemfontein Free State muSouth Africa rikaeredza dzimba nevanhu hapana hapo munhu anzi afa kusvika pari zvino asi vanhu gumi nemumwe chete vanonzi vaendeswa kuchipatara I Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Nasi tine hurukuro nava Clarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth and community development. Muhurukuro ya nasi tiri kutarisa kucherechedzwa kwezuva rekudzivirirwa kwekuzviuraya kwevanhu kana kuti World Suicide Prevention Day. Bazi re World Health Organization rinoti vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nematatu kana kuti 703,000 vanozviuraya gore rega rega. Ngatinzwei hurukuro yataita navamadhuku.
Dambudziko revana vari kuchisungirira vachifa nekudambudziko hombe chaizvo. Saka takakwanisa kuita discussion tichiita kuti vanhu vakukure kuti zvii zviri kuitika. Vanga takamboitawo tsvagurudzo rekuti vari kufa vari kufa nenyaya dzipi uye kuti mazera api ari kufa tichiona mukufara tichikuita. Saka nezvizvo tanga tichitarura kuruzhinji rweZimbabwe tikanyora zvestatement yekuti vanhu vaonewo kuti basa ripi ratiri kuita. Asi tingati dambudziko rakanyanyisa mutambo riri kukura nekuti ndiraakutarika mamwe matambudziko tanga tagara tiinawo kunyanya kuzera rechidiki.
Saka mati pane urongwa hwamaita maitira kupi uye manga muchidzidzisa vechidiki kuti vaite sei?
Taitira pachiri maofisi edu epapiyaichidzira pachiyeche tanga chitanga tichangoparura ihwo urongwa hwekuti patsvagurudzo yedu zvii zvatakaona tichipa ruzhinji uye tanga tapa marecommendations number one iri yekuti maishoni mazhinji anoshanda nevechidiki anofanira kuremekedza kutingati institutionalize macounseling kuti vazhinji vanoti vanodzidziswa counseling kuti basic counseling zvekuti kubva kuzvikoro ezimaiji rinosangana vana mudzimba kuti vanhu vakwatsenge vachikwanisa kuita detect any kuti mwana uyu ane suicidal behavior. Then isusiwo pachizvekuti vakakwanisa kuita prepare document rakati peer educator model. Peer educator model yatakagadzira iri rine bias towards nyaya dzine chekuita nema sexual health reproductive rights nekuti taona kuti nyaya yenyaya dzekuti vana vanenge vaita votsura muviri vasina kugadzira kana kuti vokanana vomititsa voita hepi zvinova zvakangorerekera kuno pavakarerekera nyaya uye nenyaya dzesubstance abuse nedzanga dzichicontributa. So the peer educator model ndeitenge kubatsira vakaita vechidiki vari in the youth group kuti vakwanise kuita macoping mechanisms. So kwatiri marecommendations aya anenge achida kuita institutionalize kuti vomamwe masuicide organizations mazhinji ari kushanda muzimbabwe kumacommunities raitore counseling as a basic then government ikwanise kuprioritiza nyaya yemental health tikuona kuti pakuona nepasari kemazhinji nehurumende the issue yemental health hashatane unyanzvi muzimbabwe wekudhila nemental health zviri kuitawo kune dzimwe nyika zvirikumaviri vatinonyika tinenge tiri muwestern countries ndo kune unyanzvi wekudhila nemental health.
Mati makaita tsvakurudzo yekuona kuti ndevapi vari kunyanyosangana nedambudziko iri zvii zvakabuda?
Muchaitaita inoratidza kuti vari kunyanya kuita nyaya dzesuicide ndevechidiki kunyanya vari pamakore anotangira ku-17-18 zvichisvika mu-35 patinenge takuzoenda kudarika 36 zvichienda mberi varipo zvavo vari kufa hongu asi vashoma. Ava rinonya kufa zvaibuda kuti nyaya dzekunyanya kukuwadza inyaya dzekuti upenyu hwaoma asi vechidiki vari kufa ava vachizvisunzirira inyaya dzerudo kuti vanenge vane marelations asiri kufamba zvakanaka vodanana vosazowirirana kana kuti mukune kuenda kunoziita mudzimba asi yerudo yatingati yepassion crimes of passion yekuti vanenge vachi varambwa kana nenguva isina kuita zvakanaka vozorambwa. Mutsvagurudzo yedu maibuda zvakare kuti inyaya yekuti maincitutions kunowanikwa vechidiki vachikwanisa kutaurirana kana kuti macoping mechanisms kwaakushoma. Saka masicaigarinonya kuitika nekuti nyika yezimbabwe haina kupa kukosha kwakanyanya panyaya dzemental health uye kuita maplatforms ayekuti vechidiki vakwanisenge vachitaurawo zviri kuvaneta mukurarama kwavari kuita. Saka itslack of maplatforms ekuhendla matambudziko anosangana nevana vechidiki. So its failure to cope iri kunyanya kukura.
Asika tunozi hapa ni mimwe mizinda yekuti vanenge vachida kuzvura yavanokwanisa kunge vachifona vachitaura nevanenge variko. Hazvizi kubatsira izvi. Clarice Maduku vanotungamira sangano re platform for youth and community development vachitaura vari parunare kwacheche kuchipinge. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Maneru akanaka vatereri ini ndini wemasvondo ose Tanonoka Wande nechirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva pane mutereri ane mubvunzo.
Makadi zvenyu mukoma Tanonoka Wande, tichinamata tinoti tinofa tinozomuka, ndoo dzidzisa tinowana kuchikristu. Right, mubvunzo wangu uri pakuti isusu sevamwe vemakristu tine vamwe vedu vatinoti navo asi vakafa unonzwa achinzi apiswa kuti vadota. Saka inini ndinoti pachikristu chedu tinoti munhu kafa unovigwa, tinozotarisa kuti tine rumuko. Avo vanopiswa vachiiswa mumadota vanozoita rumuko here? Ndo pane mubvunzo wangu ipapo. Tichafa tichizomuka. Saka avo zvavazopiswa vachazoita sei? Vachazomukawo here?
Takumbira mufundisi David Simango kuti vatibatsire nemhinduro. Hoyo mubvunzo kwamuri mufundisi Simango.
Manerui baba Hwande nevateereri vedu vese veStudio 7. Chokutanga tingada kuziva kuti Mwari unoti kudini nokuda kwemiviri womunhu. Pana Genesis chapter 3 verse 19. Mwari unotsanangura achiti kumunhu, uchadya cheziya kudzimara wadzorerwa kuivhu nokuti wakabva mariri, nokuti iwe uri guruva, kuguruva uchadzokera. Saka toona panapa kuti Mwari anotsanangura mutsara umwe chete unotsanangura kunoenda munhu kana afa, anoenda kuguruva. Saka kureva kuti kuenda kuguruva ndirwo rufu. Saka madzokera acho manje akasiyana.
Madzokero acho akasiyana sei mufundisi Simango?
Vamwe ndivo vanopiswa, vamwe ndo vanodyiwa nemhuka dzemusango kana kuti nemagora anodya vanhu, vamwewo ndivo vanovigwa. Kwese uku kudzokera kuguruva kune nzira dzakasiyana-siyana. Kuna Vakorindo kutanga chapter 13 verse 3, Pauro unotsanangura achiti kunyange ndikapa varombo zvose, nyange ndikapiswa muviri wangu, kana ndisina rudo hazvibatsiri chinhu. Toona panapa kuti anotsanangura kuti kana ndisina rudo, rudo ndiMwari, Mwari rudo. Kana munhu asina Kristu, munhu asina Mwari, nyanga akanyambetwa cremated kana kupiswa, hazvina zvazvinobatsira.
Saka shoko raMwari rinotiratidzei apa?
MuBhaibheri umu shoko raMwari rinotiratidza pachena kuti kuripo vanhu vakatopiswawo, asi Mwari haapi vanhu chiga, haatijekeseri kuti kuviga kwakanaka ndekuku kana zvakati. MuBhaibheri hationi nyaya iyoyo. Zvinofambirana maererano netsika dzakasiyana-siyana. Tinoona kekare kuti iko vakaita severudzi rwechiIndia vanopisa vanhu vavo vanenge vafa. Apa pavanovapisa ivo vanoti tinenge tichitodzingira kure mweya yakaipa. Saka avo ndodzira dzavo. VekuEgyptivo vaiputira nemicheka tumamifai, vachiputira nemicheka saizvozvo vachichengetedza vakafa vavo. Zvose izvozvo dzanga dziri tsika.
Ko isusu nae mufundisi timire papi panyaya iyi?
Kuno kwedu uo tinoviga wanu mumaboku saizozo. Asi tinoziva tose kuti munu wese anenge afa anodzokera kuvhu. Munu anofa anova atakatika anova awora kutoita manyuwa chaiwo kutosa kupera muwiri wese. Ndo kunonzi kudzokera kuivhu ikoko. Saka toona kuna Samueri kutanga chapter 31 pa verse 12 kuti Sauro mambo wa Israeli akapiswa wona iyi. Saka mubvunzo zvinonga vawo kutiko vanhu vakatsva ava vakapiswa ava vanogona here kuzomuka kuvakafa? Hongu zvinogona kuita kuti vanhu vese vakatsva vakafa mafira akasiyana siyana vakadyiwa nemhuka vanogona kuzomuka kuvakafa.
Asi sei muchidaro mufundisi Simango, titsanangurirewo zvakati wande panyaya iyi.
Nokuti kuna vaKorinde chapter 15 pa verse 53 Paulo anotiudza achiti nokuti ichi chinovora chinofanira kufuka kusavora nechichi chinofa chinofanirwa kufuka kusafa. Zvoreva izvo kuti musi ucharira hwamanda ichidana vakafa vachimuka vese vakadyiwa nemhuka nevane dota rakamwaiwa pamusoro pegungwa vese ivavo vachaunganidzwa nesimba romweya mutsvene nesimba ramwari kuti mumwe nomumwe adzokere sezvaanga ari.
Tinotenda zvikuru mufundisi Simango netsananguro yenyu. Vatereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe munyaya yezvechitendero, tumirai mibvunzo kana maaudio enyu paWhatsApp number dzinoti +1 301 918 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Ko kambo kubva kuchikwata cheChristlike Choir, tinotenda zvikuru kambo aka kanonzi Jesu isimba rangu. Tichitendawo Tanonoka Wande anotipakurira chirongwa chezvitendero nemusi wesvondo wega wega. Nao dzemitambo yatambwa nhasi yeCastle Premier Soccer League yapera yakadai. Dynamos yaita mangange 1-1 neBlack Rhinos, zvichireva kuti inenge yatitsvedzei mumakwikwi airi kuita neFC Platinum kuti ndiani anosimudza mukombe weCastle Premier Soccer League. Highlanders yarova Triangle 2-0. Kuchiti mune mumwe mutambo, chikwata cheCapes United chaita mangange 0-0 neTenex. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupomera bato reZANU-PF mhosva yekukanda bhambo rinofungidzirwa kuti nderepeturu pange pachiita bato rinopikisa iri musangano kuchinoi nhasi. Paitwa munamato wekurangarira mambokadzi Elizabeth pakereke yeAnglican yeSt John the Baptist Cathedral muguta reBulawayo nhasi. America nasi iri kurangarira makore makumi maviri nerimwe kubva zvayarwiswa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda pakafa vanhu zviuru zvitatu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.